You are listening to Studio 7 from the Voice of America, and this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemire.
Tonight on Live Talk, we are talking about Cyclone Idai.
As you know, that the cyclone has devastated part of Zimbabwe, especially the eastern side of the country. Now it's time to count our losses and try to get what the people need at the moment.
To join the show, phone us directly at this number 001-202-619-2077.
And remember, Gibbs, that we are also live streaming, and they can reach us on the internet at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about Cyclone Idai.
Zimbabwe's Manicaland region was hard hit by Cyclone Idai, which left hundreds of people dead, at least 329 missing, and over 4,400 displaced. The government has put the death toll at 179.
Some of the affected people say they are not accessing food supplies due to the politicization of food handouts. The government says it is failing to access certain areas devastated by the cyclone, which also left hundreds of people dead in Mozambique. At the same time, some councillors are now in Manicaland, where they expect to take care of people who lost their lives.
Some observers, though, say the cyclone claimed the lives of 259 Zimbabweans. In a related development, Information Minister Monica Mchangwa has dismissed the reports that Cyclone Joannina, forming in the Indian Ocean, will affect some parts of Zimbabwe. Mchangwa says the cyclone may not even make any landfall in Madagascar, sighted in the Indian Ocean. Social media is awash with reports that Cyclone Joannina will affect most parts of Mozambique and Manicaland province, already devastated by Cyclone Idai.
If you wish to join the show right now, phone us directly at this number
001-202-619-2077.
Kuto ulabanyo wakangeleyo bati hayi kungazani banenga abantu abaphuphileyo bati bangafika kona pa kuma 259 kuzobuya ke abantu abangabonakaliyo kuthiwa ke bangu 329 abangabona missing kuze kuthi ke abantu abadlula 4000 kuthiwa ke abasela ndawo zokuhlala so ke uhulumeni uthi abadingela ukuthi bangayenziwa njani nxa sisikangele njalo ke eMozambique kukhanya kwenzakala khona kukanye sibili ngoba isayiklone le yafikela eBaira yasithanyela isingena khona ngale ke kubochini mani mani endaweni zeChipinge lesinye sijeneyo jonga so ke khona pho ke hayi khanya abantu abaningi babhupha sibili uzobuya kwezindawo sibili kwakulamanzi amangalisayo so abantu bathi ke izulu lesiphepholeli kucyclone Idai ha kwakunzima khona ngale xa sikhangela futhi le maswingo khanya ngazani kwaba lokunye okwenzakalayo kwani izulu elimangalisayo kwaba ke labantu kumbe ababili ababhuphayo kumbe abathathu kuthi sokunjalo ke kwasukusiba ledwala inkalakatha eliwileyo entabeni so abantu basebesithi lokho sokuyimhlolo kambe sokusiwa la madwala entabeni silo munye umama ozasijoyina khonapho esitshele ukuthi kade idwala leli so abantu sebesithi into zabantu kwathinithini anto awathi thina abantu
siyaphikaithinobatotanga kufunga ukuthi hanzi chivano pane zvakare
anto yabona ye kuzobuya lo cyclone Joannina lo phakathi Indian Ocean khona manje uminister weinformation uthi hayi uJoannina kukhanya ngazani ngasuzafike eBaira kumbe eMozambique kumbe eChimanimani kumbe singathi Manicaland yonke so uthi hayi khona kokukhulunywa ngabantu ngale sokuqiniswa ikhona sibili cyclone lokhu isipina kodwa uthi hayi soziye ndawo iyaphelela khona ngale Indian Ocean so uthi abantu hayi
isarohanana ndizvozvo chaizvo hongu vadiwa vateereri nevatariri nhasi tiri kukurukura nenyaya yedambudziko rakarova Zimbabwe zvikuru kumatunhu ariku mabazua kwe nyika ku Manicaland ne dzimwe nzvimbo mumasvingo. Tirikunzwa kuti vanhu vakashaya tichitarisa kubva kudivi rehurumende zvinonzi vanosvika 179 kana kuti 100 nemakumanomwe nevapfumbamwe. Kuchitiwo mamwe masangano ari kuti vakashaya vanosvika 259 kana kuti mazana maviri nemakumashanu nevapfumbamwe. Kuti vanosvika 329 mazana matatu nemakumi maviri nevapfumbamwe vari kunzi vakashaika vasati vazivikanwa kunzi vari papi mutsaona iyoyi. Kuchitiwo vanodarika zviuru zvina over 4000 vari kunzi vakasara vasina misha. Asi tisakangana kuti haisi misha chete nekuti nzvimbo dzakaparadzwa kana dzekurima chaidzo minda hakuchina. Makatarisa matombo aisiwa nemvura, nzvimbo dzaisimborimwa, nzvimbo dzaisimbonzi matownship kana paive nedzimba, paive nepolice camp, paive nechii, dzakaparadzwa nzvimbo idzo zvekuti vanhu ivava vakutotarisirwa kunge vachibviswa munzvimbo idzo vachiendeswa kune dzimwe nzvimbo. Kwoitawo nyaya yekuti chikafu iye zvino izvi hongu vanhu vapona vapona vakakwanisa kunge vachiraramawo mutsaona, asi vari kuda chikafu. Kwakutyirwo zvakare kunzi kunogona kuita dambudziko. Tirikutonzwa kunzi mumozambique matotanga zvirwere zvemanyoka zvinogona kunge zvichisvikawo izvozvo muzimbabwe. Ndo mamwe matambudziko ari kuchirwa. Kwakwaitawo zvakare mashoko ekunzi kune rimwe dutu mupengo rinonzi cyclone Joanina riri kunzi riri kuuya richitenderera kubva kumadagascar uko kuindian ocean uko richinzi nevamwe arinogona kusvikorova zvakare mumatunhu arakamborova akarohwa necyclone idai. Asi tanzwa gurukota rezvekuburitswa kwamashoko amai imwe nikamutsvangwa vachiti mashoko iwo haasi echokwadi, hapana chiri kutariswa kuti chinosvika muzimbabwe kubva kuna cyclone Joanina. Vachiti dzimwe nguva rinogona kana kutoti dutu mupengo iro risatosvike mumadagascar imomo mari kutariswa kunzi richasvika. Saka vanhu vari kunzi gadzikanai, vakomekedzawo vanhu vari kutumira mashoko pasocial media pamadande mutande kuti aiwa ngatiedzei kutumira zvinhu zvinenge zviine chokwadi, nekuti tikatumira zvinoita kuti vanhu vange vasingagadzikane. Tiri kukanganisa magariro evanhu. Kune vanhu vachazosiya zvavanga vachiita vachitiza dutu mupengo iro Joanina iro risingasviki muzimbabwe. Vakagadzirizawo zvakare mashoko akanga ambobuda ekunzi pane dhamu riri kunzi ringangoondomoka chidziro charo chaachisina kumira zvakanaka. Takazunzwa mashoko ekunzi aiwa nyanzvi kana kuti mainjiniya vaongorora madhamu maviri aityirwa mumanicaland imomo akaonekwa kunzi aiwa akasimba. Saka ndezvimwe zviri kunzi nehurumende, ngatiburitsei mashoko anenge aine chokwadi mukati. Nhasi tiri kunyanyoda kunzwa zvikuru imi muri mumatunhu akaafekitwa kana kuti akabatwa nedambudziko. Tinzwe kuti zvakamira sei, ndezvipi zvamunotarisira, rubatsiro rwamunoda ndirwupi? Nekuti vanhu vazhinji varikungotarisa kuti dai taunganidza chikafu, taunganidza mbatya nezvimwe zvakadaro. Ndakataurwa nevamwe vaiti hongu zvese zvinozvida, asi kana pekubikira chaipo chikafu chatine tawana icho hatina. Saka ndezvimwe zvezvinhu zvavanenge vachitarisira kuti vanhu vanobatsirwa nazvo. Tisakanganwa kuti cyclone idai yakaparadza matura echikafu chakanga chakachengetwa kubva gore rapera chakaparadzwa. Changa chiri mumunda chiri kutarisirwa ukoyi wagore rino chaparadzwa. Saka vanhu havana pekutangira. There is nothing kumanicaland Gibbs.
So it's a crisis really. So we are happy that we are being joined by our first guest, and that is Miss Salim Lambo. She works for the Platform for Youth Development and she is in Checheche. Miss Mlambo, good evening and welcome to the program. So I'm told that she actually dropped. We are going to call her again and try to maybe talk to her. So now we see that there are some people who are actually joining us on Facebook, and I think we can just be reading some of these messages, Chonga. And one of the guys or women that has actually joined us is Linda Puititi. Thank you so much, Linda, for joining us. So I can see that she's following us on Facebook. So do we have any person?
Yeah, tina mkoma tatenda na ijo miyambuka anzi ndi chango pinda kote mnyarazi chiramba not far anzi not that clear in Cape Town South Africa anzi awasikunya soti nzukakana wata awasikunya sotona South Africa. Then Lilian Mguda anzi maskwela sei ayo wataskwela tinotenda zvikuru. Panganai Mangiza anzi murisei ayo watiruwa penyu kote mkoma Patrick Ndoa anzi maskwela sei murie Zimbabwe tunemba kote murie Zimbabwe ya skwela zvakanaka chino kuzwa ndiche kuti padambudziko recyclone idai mhuri yeZimbabwe yakaratidza kubatana kusati kwambotarisirwa nevanhu kwakusingatarisirwa nevakawanda. Nekuti inyika yanga ichingonzi ukanzi uri webato iri haufaniri kunge uchiwirira nemumwe anenge achinzi ndewebato iri, asi padambudziko iri vana veZimbabwe vakabatana Gibbs. Tina mukoma munyaradzi chiramba vanyora zvakanzi loud and clear in Cape Town. Joseph Moto, God bless Zimbabwe, our motherland. Nelson Rua anzi Daily News is saying there is still danger in Vumba. Tizive kuti zvakamira sei panyaya Daily News yavari kutaura. Chata chingotaura mashoko abva kune gurukota rezvekubudiswa kwamashoko amai Monica Mutsvangwa. Ndoo vanhu atinawo zvino izvi padande mutande pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Tinotirambai muchinyora tichiverenga mashoko amune muchinyora muchitumira ipapa tinenge tichaverenga. Kuna mukoma Nigel Muyambwa hanzi ndiri muRusaka kuZambia uko. Vari kuti aiwa tiri kunzwa ikoko ndoo advantage gives yapinge masaisai achifamba kuenda nzvimbo dzakawanda.
Yes. We've got Jeff Maswani say on the developer page. Jeff, welcome to the program. Then we've got Lindile LK Lee. She says, I'm watching you. And then we've got Paul Maposa who says, volume. Maybe our volume will adjust it accordingly. Then Tanatswa Twiki says, phone me now.
Yes.
She wants to come in. Benjamin Mike says, I'm watching you from Zimbabwe in Redcliffe. The last time Redcliffe was mining some iron and something went bad there, right?
Yeah.
And there was a company that was supposed to take over and things happened.
I understand we now have Mr. Sally Mulambo on the phone. Makadi Mzare Mulambo.
Makadini ndinotamba.
Aiwa tiri wapenyu. Tinonzwa kunge nhare dziri kumboita dambudziko. Zvino sedunhu renyu rakambonzikanganiswa iwo nedutu mupengo masaisai anogona kunge asati akunyatsobatika. Mungatizava zvinhu zvakamira sei pari nhasi kuchipinge?
Tingati zviro zviri kumvura yana iri kutanga iri kudzikira iri kuita nani. Vakawanda havana pekugara nekutoti vamweni vapuwa matende. No, havana zviro zvakaita sanka mablankets nemandiro ekubikira mapoto akona ekubikira asi tingati zviri nani ngendaa yekuti mvura yadzakira saka nokutsvaka vamweni vanhu zviri kuita kuti zvikoneke kuti titsvake nokutohamba mapato akona zvakuita zvaanani maningi because ndau dzacho dzati home asi dambudziko rokuti vanhu havana pekugara richiriyo vanhu havana zviro zvekushandisa vamweni nendaa yekutoti vanhu vakawanda vachiri kutsvaka dzimweni hama dzavo dzavasiri kuona dzakatorwa nemvura.
Kunyaya yekuti chikafu chachinetsa kuti chisvike mune dzimwe nzvimbo migwagwa yavhurwa here?
Ndau dzakawanda mapato avhurwa ndau dzakawanda asi kune dzimweni ndau dzekuti hadzisi kugumika ngendaa yekuti mapuwe pekwakanaya maningi mapuwe ding mastones akapinda pamaroads amweni zvokuti atovhara njira but inchipinge ndau dzakawanda vakuhanira kuti vagume vadetsere vanhu vanoda chikafu nevanoda mbatsa nembatsa vavari kupa saka tingati zviri kuita nani zviri kuoneka kuti zviri kuita progress maningi ada ngendaa yekuti zuva ratipishe
ndau dzacho dzochoma. Thank you so much. Please do stay on the line. Gibbs, you understand utaana mai Linet Karenyi vanove nhengo inomirira Manicaland pasi pechirongwa cheproportional representation vari vebato reMDC unogona kuvatambira muchirongwa.
Welcome to the program, mai Karenyi.
Aiwa, tinotenda.
Yeah, thank you so much. Can you give us an update on what is happening right now in the region?
Yeah, right now I've received some reports from the respective councillors and the residents in Chimanimani, and I'm happy to say in Chimuchanga, whereby people were struggling to get food, the councillor Dumakwezi for Ward 23 has just reported that they managed to hijack a truck which was going to another ward, and they managed to get that truck to feed their people. But they said they only received one truck, and it's not enough, and they are expecting to get some more food hampers. And for the ward 15 in Ngangu, I think after we complained that they were politicizing the distribution of food, they said they were having some supervisors who were also distributing the food. Yes, the soldiers were there, but these supervisors were from political party, a certain political party, which is ZANU-PF. And after we complained on air, here on Studio 7, I think they decided to change. So the soldiers have now said they will listen to the people. So they are no longer giving individual humbers, because firstly they were giving individual humbers, and they said, like a counselor, the counselor there, he was giving his relatives and himself. They said they even he got about 5 humbers instead of him getting one. So after the complaint, they have now said all the feeding points will get food, and people will go and get food from the cooked food rather than giving people hambers. So people are now being fed from their respective points, whether it's now good, so that everybody will receive the food equally. So we just want to thank that move, because people were not getting enough food. People were saying those hambers were even given to the people who were not affected by the cyclone. Idai. So I think for Ngangu area, I think it's now in progress. They also said they want the you know, after the cyclone, all the sewer, the water pipes were washed away. So they are asking for more pipes so that they will get clean water. So they want more pipes for the drainage of the types of water. They also said they have got challenge for the school children. They don't have books, they don't have uniforms, and they are saying, I think they want help so that if they open school, obviously they want these children to get some books and some uniform. And I also want to say I'm not happy, because in Ward 17, yesterday, the Honorable Day, Honorable Matikenyere, I think she must reform. We have been saying this in Parliament, that we must not politicize the food distribution. For sure, that the Ward 17, I know the cyclone, they were not affected like the Ward, the Chimaniman East. We are happy that, yes, the drought has affected that area. And they received some food, some maize from, and some food hampers from the helicopters there. And I don't know which the food, whether was it from the donors or was it from where. But I know it is not from the political party. But the honorable member there was wearing the ZANU-PF regalia. She was also chanting some slogan of ZANU-PF, which we are discouraging, because the food is not coming from ZANU-PF.
Thank you.
The food is coming from World Wisha.
Thank you, Amaika Reni.
Yes.
Rambai njimuri parunare, timgo tora mteereri, ipane mteereri, atibati kwe kangua. Alo, mkoma Samuel.
Ya, magadigo mkoma Jonga.
Takasimba, murukufona murukupi?
Niku boera kwa Murambinda.
Boera kwa Murambinda. Tino zaotu kubuera kwa gaito dambu ziko yuro riri?
Ya, pane dambu ziko raka omariri kuna kubuera kino tifiririse.
Eee.
Kine maro anyati jemu ya kanga iti ngo iti wa mprocess for the past 20 years. But the series and the good thing, remember, you got a project here more than 2 decades. I see Isura only with one or more with him or more than the end of cook. Then after Umbra, Yazara, Pinam Zimba, one new one in my squad of a business center. Should you put a Rabun Wango and Wakango Gara, or I wish I have to end it for Kupi. I got to shout to remember for the past 20 years. Kaya project ya kata rechi ni rea utawani wa zo zingwa ni mbura. Kaya mbo jiri la indi ki ya asino sirisa.
Wanu waka wanda rukaji ya wa mkoma Samuel?
Wanu kuna kushika ku 10 families daga afektu. Taka kutawa wakuno wari pa business center ino zi gombe business center. Panungu wawo pa nimba ya mbimeni ya waka ngotetua. Sabisha uti wanu wakanga wachizi kanga utewaripo ndi wari mpegi ya waifana kuzungi wakati wata kila wakukuinja paine nguwa wanu zutanga kuhoni kwa kutiwa anu ni kutiwa ziri wani mba
saka mrugumbu zuga ya uti wari kuwa narubasiro uwe chikafu ni shumwe zakadaru
chikafu wanu wasa watu mbuya suchi wana mkoti wakangu kwa accommodation kwa hundi chitozo kona hili shumwe sirisa zirikitwa wati
Aiwa tinotenda skuru chaidha watu gozo bata wawa miri wedu nurenyu. MP wenyu ndiani?
Area iyo ndi vanjuma.
Vanjuma.
Vanjuma. Ino divide Boera North ne Boera West. Saka vakati kuti vari ku Boera West. Asi inobaranza zvayo vamutomba na vanjuma.
Aiwa tinotenda regai tigozoedza kuvabata tinzwa kuti urongwa hupo hwavari kuita. Nekuti dzimwe nguva zvinoitika dambudziko rinogona kuti raitika saizvozvi. Posha ya anosvitsa kuma authority kuti vazive kuti ndo zvaitika. Saka kurisimudza kwamaita kana vanga vasati vazvinzwa zvinenge zvakuita kuti vazvinzwe kuti tinotenda zvikuru.
Aiwa hakuzvinzwa vakazvinzwa zvozi vamwe vacho vakatoreskiwa mumvura. Asi kuti ndiri kuti for the past 20 years project ichiitwa vanhu vakangotariswa kuti hakuda vachazozvii hameno kuti vachawana kuunyinda vega here kokuti vangadai vakanga vatobviswa maybe vamwe 5 years ago vanhu vatova nekumwe kwavakagara kwakasununguka but tinongotsirisa nje kuti dhemu rakatopera rakatovhurwa naminista asi vanhu vakasiwa varipo then mvura yazozara ndopavagondwa kuti pane vanhu
Boera imanikalenda handiti
imanikalende
regai ndinzwa amai karenyu kuti vanobata vachisvika naikoko here amai karenyu
yes jonga
munobata muchisvika nekuBoera kauko
tinosvika.
Tiri kunzwa dambudziko riri kunzi pane dhamu rinonzi Marowa Nyati dhemu rakasvashukira zvakaita kuti vanhu vagere zasi kwedhamu iroro vanga vachaafekwa vari kuti pangadai pangaita 10 families dzakugara pagombe township vakakanganisirwa misha yavo makazvinzwawo here saMP?
Aiwa handisati ndazvinzwa asi ndingakwanisa kuti mangwana nditsvage nyaya iyoyo ndione kuti vanhu vanobatsirwa sei.
Aiwa tinotenda
vanobva muwadhani
vari muward 5
it's okay Boera West
Boera West
it's okay
thank you so much tinotenda vanyeketi regai tori umwe muteereri amai karenye ndanzwa muchiti munongoda kutipa 10 minutes kana dzakwana tokuoneka izvenyu
ichiri
right aiwa it's okay saka tora hako muteereri Gibbs
kulo mucevisi ncube icinga ndijonga mcevisi ncube kunjani ba
ona baba
ndiya siyaphila kakhulu akuthi ukuthi wena ulibona njani udabalo
udabalo
lulungile ifoni yakho ingani yacila ingani izwakale kuhle so ndele efonini baba
okay ngisefonini kanti
ye so busathini baba
bendithi mina udabalo lolu olokuthatha kwabantu amanzi aluboni libilidaba ukuthiulendabalalo akade ngufume nje olendabalalo ade zaitheka ihambo zonke ozenzayo lezi ezama ukuthathana le mali emedela abantu abakule mzila
bangabonakali ye so ke ubona ngazani kodwa kungalungiswa njani kuyiwa phambili
hayi kuphela nje sokuthi ama-donors nabakwanisa amazwe alezifiso uthi engancedi
ye siyakuzwa kakhulu ke sizama ukuthi sikufonele futhi ngoba ifoni yakho ngazani yacwila kodwa siyabonga sikuzwile okunye wade ukukhuluma ungadelela kusasa baba
allright kuhle baba
ye so what mcebisi ncube is saying is that you know President Emmerson Mnangagwa should have stopped traveling you know and used some of the money you know towards the kind of relief fund that is there in Zimbabwe, whether they've created one or not.
Mm-hmm.
But it says that man was going to go a long way in helping people that are, you know, that need assistance.
That's true.
Yeah. So, singers would sing higher, Musali, yes, independent picture.
Yes.
Mam Lambo, look when it's on, Mam.
Free and con.
Yeah. Akutu kutuana, kwanampo, obona, yo, senzagala, romanje, queen.
Okwakathesi okwenzakalayo ukuthi abantu bebenikwa ukudla ngenhlanganiso ezithiyeneyo ezikucele uhulumende ezinye ngama-NGOs abanye njengabantu abaphonga unikeza lama-church so yinto engathi yenzakala kathesi amanzi angathi aseyehlile and endaweni eziningi sokungathi vele umhlabathi usuwomile so abantu sebekwanisa ukuthi bengahambahamba bekwanisa ukuthi udinga izimo izihlobo zabo kumbe amakhelwane bencedisana kulalabo abantu abangabi kabonakali abangathi lokhe benyamalele abantu sebencedisana kodwa kule ndaba zokudla zokuthi ye ukudla kukhona kodwa awuyeneli le ndaba zamanzi and sokufunakala futhi imithi ngoba kungathi sokuzaba le mikhuhlane njengokuza ukuthi sezibhalisile imikhuhlane kwezinye indawo njengeMozambique abantu sebefuna ukuthi kube lemithi yokuthi abantu bekwanise ukuzivikela ukuthi kungaqalisi umumo khona owakathesi.
Yeah, what we're going to channel, mom. So what she's saying is that the water is actually receded. So people are actually walking around and they're looking for those people that are missing. Hopefully, they are going to find them. And then she says that people need a lot of assistance in terms of food supplies. She says the food supplies are really low. And at the same time, she says there's need for medicine because there are fears that there could be some outbreak of some contentious diseases.
That's yes. True. Yes, well, before we brought in Honorable Karenyi, I was talking to Mr. Samuel Nyekete, who is in Buwera. He said that there's a dam called Maroa Nyati Dam, and he says it has been under construction for about 20 years, and these rains affected the dam, and I think it overspilled, and some 10 or so families living below the dam wall were affected, and now they are gathered at Gombe Township, a local township, and he thinks they are not getting like the much needed assistance. So I brought in Honorable Karenyi, since she covers that area, Buwera is under Manikal, and she says she will look into that.
So Honorable Karenyi, you know, when we talk about the impact of this cyclone, we also talk about the toll on, you know, the human spirit. So, are there any counselors that are taking care of that?
Yes. Two days ago, I was called by Mr. Kanjanda, who is one of the workers for Zimbabwe Open University. And he said he was in Ngangu with some counselors, because he's also a counselor. They were saying, yes, we are trying our best to do the counseling to the victims, but they are saying we are overwhelmed because we are not many. So they were appealing for other counselors so that they will come and help them, but they are already on the ground.
Yeah, lapho yakhuluma ke uKarenyi uthi ukufonelwa ubaba ose Zimbabwe Open University, ngathi bekhuluma lokho kuyakhansela abantu ukuthi bayikhuluma labo bebona ukuthi uhamba njani, uthi sebebuyile bakhona on the ground bakhulumisana labantu. Anti yabona ukuthi umuntu ungafelwa kumbe kube lento enkalakathenje inhliziyo iba buhlungu. So ukuthi ngokuya kwezinto kumele bathotshwe inhliziyo abantu laba ngoba kuyakhathaza kakhulu.
Ndizvozvo hongu nyaya yatiri kutaura ndiyo yekuti vanhu vakavirwa nedambudziko vanoda kuwana vanhu vanenge vachivatsanangurira kuti vanyatsonzwisisa nekutambira dambudziko iroro. Ndopatiri kubvunza vanonzi makanselas aya kuti vamo here munharaunda, vari kuti hongu vavemo, vari kunzwa kuti kune veZimbabwe Open University nemangowo masangano anofunga vari kushandawo imomo vachiedza kubatsira vanhu kuti vatambire zvakaitika mudunhu imomo. Ndoenda kuna Muzvare Mulambo. Muzvare Mulambo, nyaya dzechikafu inyaya dziri kungonetsa kwese. Nyaya dzekunzi chiri kuzopindawo mune mamwe maoko anenge akutarisa kuti wabuda mumba mani, zviri kuitika here the politicization yechikafu kuchipinga? Okay, I was asking about the politicization of food. Is that also happening in your area in Chipinga?
Yes, it has been happening, apparently, the issues of food. There are some people who are, you know, who are being partisan with the food distribution. However, it's not much of a large, it's not at a large scale, really. But there are people who wanted to give out food in terms of political affiliation or in terms of relations and so forth. However, we've been trying to discourage people, you know, doing such things or engaging in such mannerisms, because this issue has befallen, this crisis has befallen all of us, and we're all hungry and everyone needs food. So we're trying to make sure that everyone is getting sufficient food. So the police have been trying to help us with the food distribution, and a lot of neutral people are trying to get involved in the distribution of food to ensure that everyone who's affected is getting their fair share of whatever they're supposed to get, the rations that they must get.
Thank you so much. Please do stay on the line. I don't know what you have on the phone.
Yes, lo baba ukwayani nkomo. Can you try it? Ukwayani.
Ukwayani nkomo.
Yeah, you got it?
Yeah.
Almost. Baba nkomo, kunjani?
sona njani?
Siyaphila uXoyani. Eh benzama ukuthi utest ujonga lapha uthathi uXoyani uzamile sibini. Yeah. So ke loba kunjalo baba ukubona njani udaba lolu ukwenzakala khona ngale esabelweni semanekhaya. Yeah. Nxa usithi kunzima sibili ubona ngani uhulumende ubezimisele yini ukuthi akulungise khonokhu kumba nceda abantu abangani bahlulukelwe.
Ngazi ukuthi ubezimisele yena kumbe njani. But anti into leyo ephonge kube yisiko kungene kambe yena nathi angawubhajiselanga osiyesayiti.
So kodwa vele uhulumende wena owezimbabwe ubona ngazani uhlala ezimisele yini ukuthi nxa kungenzakala isehlakalo lezi kumele phela ihlale ngani uvusa inkophe la.
Vele ngahlala ezimiselele kona ngazibona zethu ngisepha tisisas but abantu besiphezelise.
Ye nxa usubona ke sokuyiwa phambili ubona ngazani kumele kwenziweni ukwenzela ukuthi nxa ngaba lesehlakalo esinje kube ungazani kube lobobuyelo nje.
Ungelo kona bengazama ngeze ngiyabaphaphazama ngakhona anti kulamadrinki angamanedinedisa nxa ukuthi bakhona bengasizi kahle bebona phambili anti njengo baqala ukuthi bengazama ukunceda bona abantu abasiphekileyo kungaba ngcono.
Hayi ke baba phosela ukugcina ba phosela ukugcina mnumzana
baba
ngithi phosela ukugcina baba
ndingithi ngiyakuthi bona bangafaka ukuncedisa nje lakusekunenzeka ngizama ukuncedisa ngoba kwenziwa abantu bezinto basebezini ezinye basezinkinga lezi njengazonezinto.
Hayi baba
siyakwazi ukuthi akwenzakalanga ngabomo into nje singathi ngeka unkulunkulu
kakhulu kunjalo sibili mfanekhaya. Ye kunjalo sibili. Yes phosela ukugcina sibili sizwe khonapho ugqibe nje hayi nokulungile baba sibongele kakhulu ngoko. So that is Mr. Nkomo. He says the state of preparedness of the government is very questionable. He says the government should have actually prepared for such disasters. Yeah.
Okay. Ndifunga tine muteereri Mkoma Makotore wari parunare. Hello. Takasimba Mkoma Makotore muri kupi?
South Africa.
Oh, South Africa. Kumusha muchibva kupi?
Masvingo.
Masvingo. Amuna kukanganiswa here kumasvingo vari kumusha vana kukanganiswa here nedambudziko iri?
Aiwa
ndizvozvo. Tipe henyu mashoko enyu.
Saka
dzakasvika here nhumbi dzamakatumira?
Tisati tanzwa ripoti yacho netakaisa mafoni namba yedu kuti vatifonere ikoko kana tichinge tasvika basi vana dhiraivha yedu hatisati vabata yedu vaya takatumira navo.
Saka makatumira makawanda zvakadii zvinotendwa zvikuru?
Takati wande tinore vandari takati wande zvekuti dzimaga vange taura nyari yemunawo nedha vange zvotibatiravo pakungounza titi naizvozvo saka neurongwa hwoku vo vari kutoramba vakafingiriravo pakuti awa tiri kutibatsirai ngatirambe tichironga.
Thank you so much. Aiwa zvinokudzwa Mukoma Makotore.
Zvakaite ndetinorongwa hwedu pano next week Friday tichada kutumira zvinhu zvakananga kwamutare asi nedambudziko rekuti kuti zvinosvikira panani manje ndivo vanhu vatiri kutsvaka vanenge vari mumaorganizationi anoinzika vari nani.
Tichaedza kuti tione kuti tingawana here nhamba dzemasangano akaita se kana kuti sekereke ye Presbyterian ndokwatonzwa kuti vanhu vanga vachimbonosiya zvinhu Presbyterian Church yeku Highlands.
Ndizvozvo
kana vehurumende ndinoimba kuti vane nzira futi dzekuti vanga vachitambira zvinhu izvozvo. Ndofunga makabata vemuzinda weZimbabwe kuSouth Africa kuembassy vanogona kunge vachikubatsirai kuti zvingafambiswa sei, nokuti ndinoonawo kana muno muWashington DC kuembassy vanenge vane zvavari kuitawo vachibatana nevanenge vachibatsira.
Na ikimba zile dambu zile diko famba kwenda ikoko kwaja hati tembo zingi ya nizira ya kisaka famba lepe zile chaka chaka
mazwano mkoma mazwano nema ne technology mkoma kungo fona
anima fona kwenye kwa tembo zingi kama meri ime
aywa ticha wana namba enyo china yetu wano tinga kukonekta na sei kutimubata ane wangu anima sanga na haruku basira.
Kana kuri kuti tawana nguva mitongo tikati tavanga ndazvitavanga ndadzi vafonera vanhu vodi tovasanganisa nezvinhu zvinenge zvichida kutumira ikoko.
Thank you so much mukoma maita basi.
Zvadii ndakava mai milamba vanoti ndakuenda nekupolisi ndiko vondonzwa kuti vakafichwa here ndakatumira nhindi dzakati wandicho.
Mhm. Aiwa ndizvozvo ndofunga vari kuzvinzwa. Tichaona na MP veManicaland varipo pachirongwa panapa Mike Renyi, tichanzwa kuti vanenge vachitichi. Thank you so much.
Ndakumbira kuti paubedzisira ndekuti aiwa dai vanhu vabatwa nemweya waMwari zvikuru sei munyika medu, nhau dzakaita zvedzidzo hadzidi kupinda politics mukati nekuti hazvina kukonzerwa nemunhu. Mwari ndivo vakaziva nguva yavo yekuita izvo zvakaita saizvozvo. Kana vana vanhu vakamanyidzana nepolitiki ndinoti zvadai zvikadai zviri kudiviri zviri kudiviri ndekuvaka. Mwari ndivo vanoziva kuti izvi zvakwamba sei. Mwari ndivo vanoziva zvekuti zvichagumira papi zvinoperera papi.
Ndizvozvo
saka vanhu zvepolitiki zvikadai tambotifire tindobva nenhamo nedambudziko ratinda munyika nekuti mangwana kuchauya rimwe dambudziko pamusoro pairoro futi izvo vanhu vanenge ramba vachingopomedzerana nhau dzepolitiki zvidzoti.
Ndizvozvo. Aiwa tinotenda mukoma, regai tidzose amaika renyi parunhare nokuti vari kuda kupinda muchirongwa kwenguva diki diki. Thank you so much. Gifts, that was Mr. Makotore. He was calling from South Africa, but he is from Mashingo. He says he organized with some Zimbabweans who were in South Africa, and they donated clothes to the affected people in Manicaland, and they were delivered through some bus drivers who are close to them, and I think they forwarded their phone numbers so that when the clothes are delivered, those people who receive them, they will call these guys in South Africa to inform them that they've received, but they are yet to get calls, which means maybe the clothes are yet to be delivered. But they are not stopping there, they are still collecting clothes, and he says I think this Friday they will be sending some more stuff. And he is also appealing to politicians not to politicize this disaster.
Yes, it's not the only one. Julius Mnodawafa says NGOs and soldiers should be the ones distributing food and not councillors and suppers. And then we've got K. Mukunda, who says some of these councillors appear to be very selfish. Shame on them. And then we've got Lab Moka Terere. He says, I'm watching you from Zimbabwe, guys. Keep it up. And then we've got Vusi Mpofu, who says, I'm watching you from Mon in Botswana. Do you have any
people? Yes, there? There is Joel Lloyd Bizure, who says, I am surprised that Honorable Karenyi says she's not aware of the disaster in Buera when trucks with aid are being dispatched from Mutare, where most of the cyclone aid is being kept. I think Honorable Karenyi, when she said she was not aware of the disaster, she didn't say she's not aware of the disaster that struck Manicaland and Buera. But she was particularly talking of the 10 families. Yes. Yeah, the 10 families affected by the Marowanyati Dam.
That's right.
Yes.
Yeah.
That's what she says she will investigate tomorrow. But she's aware of the
impact of the whole thing. Yes, yes.
Because from last week she has been updating us and including reports from Buera.
Yeah, maybe our caller may have got it mixed up.
Yes.
Bit, yeah.
And I think she's on the line. You can talk to her before she leaves.
Yes. So before you leave, give us your last word and say exactly what you think should happen in the near future. Should there be any disaster fund? And, you know, why are the government coffers empty, you know, at the end of the day?
Yeah, I think in future we also need to have the money set aside in the budget to be specifically for these disasters, because we must the issue of the disasters always come unexpectedly. So we must make sure that we always make sure that we budget for these disasters. I know we have experienced some of these disasters, but not to this extent. So I think we've learned the lesson as a country, and we must accept that we must make sure that we always plan in advance for these disasters. And I also strongly feel that we must try by all means as a government not to politicize the issue of the distribution of food, whether there is a disaster, whether there is no disaster. Because when there is hunger. Everyone needs food. Because by the end of the day, that food is not coming from ZANU-PF, neither is it coming from MDC. The food will be coming from donors. The food will be coming from ratepayers' money. For example, somebody has got three children who works in the government, and the taxes are taken away from them every month. And there's another one here who doesn't even have a relative who is not working, who is working. But that relative is doing it for the others who are not even working. So when it comes to the issue of the distribution of food, everyone must get food. So we urge all those who are in ZANU-PF, especially the members of parliament, because they are doing it in public, they must stop it forthwith so that everybody will benefit.
Thank you.
Food.
Thank you very much.
The government must put the issue of accountability, because some of the people, they end up asking, where is this coming from? Where is it going? So we strongly feel that let's account for every cent which we are getting for this disaster.
Honorable.
I just want to thank you for everything. And I also want to thank the NGOs for the job well done. I really want to thank them.
Honorable Karenyi, thank you. But the last question, maybe just before you go, is there are these reports on Cyclone Juanino or Juanina or something. So what are you doing as a province to tell people that it appears as if these are lies, that the cyclone may also land in Manicaland? Last time we know that people maybe didn't have information about Cyclone Idai. So this time what are you doing about that?
We are whenever we meet the people, we try by all means to put awareness, and we try by all means to give people the correct information. The issue is with the cyclone Idai, when the government realized that something was going to happen, they did not inform the people. The information was only reported as if it is happening in Malawi and Mozambique. And people did not get the correct information. So we urge that whenever we get time to speak to the people, whether in churches, whether in our political parties, whether in any gathering, we try by all means to give information to the people.
Thank you very much, and have a lovely night. Bye-bye, Mama. We thank Honorable Karenyi.
And
I think we've got
a
caller.
Yes,
Ndebele.
Yes.
Baba Ndebele, kunjani?
Sabona tu.
Yeah, injani mpili wako Baba Ndebele.
Niyaphila mfana kunjani baba.
Niyaphila kunjani kala nyoni?
Hayi ziyakhala nyoni sona hayi.
Yeah, akutsho Baba Ndebele ukuthi khona kuke okuhambelana lezo lesiphepho uCyclone Idai low. Ubona njani njengoba kutwa ke abantu lokho bethwele nzima khona ngale eManicaland? Cela uyehlise futhi lo msakazo wakho kancane ukuze ukuthi ungabi le echo. Siyayizwa i-echo sibi.
Yebo bambe, hayi ngiyabonga duwe. Ngesikhathi ngingakhulumi lana esitudio 740 iminyakanyana, kodwa namhlanje ande ukuthi ke ngithintane lana ngalolu daba.
Siyabonga kakhulu baba.
Yebo kambe, ngiyakuzwa Dube, ngikusikukhangele khona lapha ekhaya. Kodwa mina njengoNdebele nawami. Ngizakwehlukana labanye ngoba vele siyachiyana ngemibono. Kodwa akuthi ukuthi ukuchiyana ngemibono sokumele abantu baxabane. Ngikubona kwami lami. mangisuka ku 2017 iDube.
Yebo.
Ngisiza kathesi namhlanje. Uyazi nxa ngithangela ngazi kumbe ngenye ukufishane bengqondo. Izingozi ezenzakala ngempumalanga yelizwe lakithi mina ngihlule ukuzizwisisa. Ngoba ingozi zakhona zibuya ngezinga eliphezulu elingani liyethusa izikhathi zonke. Ngo 2018 kuphela kusiza ku 2019 kathesi. Ngeke ngakhangela izimoto bezingqikina namabhasi eChina nakusifa kose 75% yabantu ababe involved ku accident yona leyo. Ngendlela ezingazwisisekiyo. Abantu bakhona bafa ngobunyeni ngasikhathi sinye. Ngifile ngigoqa izandla ngizibuza ukuthi kathi kubonakale ngathi kuyini laba bantu abangakulungisiyo. Ngoba akukwenzeka kwakhona mina ngedwa njengoNdebele angizwisisi nawa ngani kulento okuyikhulumayo.
Siyakuzwa kakhulu Ndebele yini?
Ye, ngizama ukuthi mina kulesi angithi yabona kukhulu uminista lowo. Lo mama ubekhuluma lapho ukuthi into le bebengayazi. Into le ikhulunywe kusaseliviki ukuthi kulento enjalo ezayo. Babuchaya indiva. Kade sikukhuluma ngokunye esizwa amakhunga kothi ukuthi kuyabuya. Namhla ngibona nje amaphepheni ukuthi mina ngisemathebeleland ngizwa kuthiwa kulelitshe eligibhikileyo njalo injani la kulala ezinye izindlu khonalo ezitabeni. Angithi yabona into okuyinto kwangikwenxa kukhangela Dube nxa ungumuntu lawe wesintwini singawukhangeli nge-technology zethu zesikhiwa lezi sitsho ngesintu sakithi kuyakhuluma okuyinto lokhu. Mina ngokubona kwami Dube yebo kambe kungabe kungela lutho kodwa ngithi hhayi abantu bampumalanga kababizwa abantu badala abadaladala abaqhegwa angafundanga balungisile today. Ngoba iyakhuluma into le izaqeda abantu shuwa ngiqinisile ngibone ngani singakuchaya indiva lokhu amaqhegu futhi kafundanga shuwa bazakhala ngomlozi njengendlondlo.
Ye lapho-ke Ndebele uhlo wayichaya enhlokweni so-ke esizakwenza lawe sizakufonela khonapho Ndebele sikufake ku-program yethu ye-culture wenze ukuthi ukhulume sibili ubatshele ngakhonokho okwalamhlanje ukuthi nje isikhathi sifitshane kulabantu abangu-7 sibili abasecingweni la. So mina ngikwami ngizakufonela ngikufake ku-program ye-culture sikhulume ngakho Ndebele. Ngizakwenza lamhlanje lokho. Yes, Ndebele. So Mr. Ndebele is saying that you know there have been so many accidents in Mashonaland. So he's counting, he's saying from 2017 up to 2019, so many of these vehicle accidents which people can't even explain. And he says now comes this other cyclone. He says now what is needed
but the cyclone is in Manicaland.
Wait. He says what is needed now? He just felt the whole thing and said Mashonaland. So he says what is needed now is for people in that region to sit down, call elders, maybe brew beer, you know, and then maybe the ancestors can say what they want. So,
yeah,
so then I promised him that I'll call him for the cultural aspect.
I don't know where he's coming from, but accidents recently, yeah. I think that bus that was suspected to have been the fire caused by gas. So he should, I think.
Yeah, balance things. So
but that's okay. We have Mkoma Joseph Mashinga Idze has been holding for some time. Mkoma Mashinga Idze Magadi.
South Africa,
tipe henyu pfungwa dzenyu nokuti pane vamwe vari parunhare vakamirirawo kupinda.
Ini ndoona sokuti mamiriro akaita zvinhu mazuva ano kumusha kune disaster yatakatarisana nayo. Zvinoda kuti vanhu tibatane tive pamwe chete timbomira zvemapolitiki nekuti kana paita dambudziko vanhu havatifaniri kuti vamboita kupesana nokupopotedzana nokudinidini nekuti zvimwe zvinhu zvakaita serina disaster izvi zvinoda kuti zvibetserwane zvionesane pamwe panenge pachida kuti zilike zvinhu zvinenge zviri zvichida kugadziriswa zvechikaranga kana kuti vemadzisvondo vobatana
vachita mina mato vachibetserana pano pamwe otherwise zvinhu zvingatifambira nekuti tikangoramba tichingoita kungopokana pokana hapana chinobuda ndoona sekuti ndo maonero angu ndo mafungiro andinoita panhau yedisasite.
Thank you so much. I think he's backing Mr. Ndebele's
theory.
Yes.
And then we've got Martin Franksai who says Ndebele is spoken.
Mm-hmm.
Ndebele is saying exactly what people want, according to Martin Frank.
And also Machine
Gun. This guy, yeah.
Yes.
So maybe there is something, you know, there are certain beliefs
I know
that we shouldn't just discard.
Mm-hmm.
So maybe they are coming from the African perspective.
Yeah. That's Mashinga is also included the churches. He said they should also sit down and see what's going on.
Yeah, that's right.
I think we have another caller. Hello.
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 Oh, good morning, Baba. Good morning, Zulu. Hey, Tami, good morning, Zulu. Isiyaphila kakhulu. Ye, akutsho sibili isikhathi ukuthi sesibalekile sibili. Akutsho ukuthi wena ukubona njani khona kokwenzakala eMannekaland. Ungazani kulohlupho inkalakatha. Paul ubanje njani uhlupho lona?
Yabona into eronje mfakazi zobuhlungu kakhulu ngoba ekugcineni kufanje abantu and most ama-politics yamosha kakhulu because I think wena bengalungisa izinto ezinje for mangazibheka kithi thina singama-Afrika izinto ezi-spiritually lezi ma kwenzeka into ezifana nalezi kunendlela yokulungiswa ngendlela zomoya akusuyingozi nje yokuthi ngoba kwenzekile kanje so then kuzo ama-politicians ngoba besala besenza nje inoba ukuthi for bona abanandaba nayo le nto ayiba-affect but ngokwesinto kumele kulungiswe izinto ezifana nalezi because eyi ma ungaqhubeki kwenzeka kanje imoya yalabantu abashonile iliyakhala ziyabuya zenzeke ziqhubeke zenzeke iy'ngozi ezifana nalezo. Ngibona kanjalo nje le nto ibuhlungu kakhulu mani ngoba kufa abantu at the end of the day and oyibona bona abantu oyibona kumele ukuthi ngathi bayaya ebantwini besintu bekwazi ukukhulumisana nabo belungise izinto abanandaba nabantu yabo.
Ye, siyakuzwa kakhulu. Siyakuzwa kakhulu baba Zulu ukuthi isikhathi sesiphelile ungadinga kusasa.
Okay, ngiyabonga baba.
Okay, baba. So, Tami Zulu is the third one. He says, you know, this is not a political issue. This is a spiritual matter.
Mm-hmm.
He says it should be handled in the proper African manner. He says, you know, you cannot just discard people's spirits, those people who have just been swept downstream and all those that are buried by mud.
Yes.
And those that cannot be found. So he says, if people don't go that way, they may lose it along the way.
There should be appeasing and cleansing ceremonies.
That's what exactly he said.
Yes, and there is Mkoma Joe Lloyd Bizure.
Mm-hmm.
He also wrote about the Buhera disaster.
Mm-hmm.
He says that Mr. Nyekete from Buhera must tell the world the truth. Today, I think you wanted to say that the dam was under construction. I mean, to say the dam was under construction in past 20 years is not true.
Mm-hmm.
Construction started plus or minus 2 years ago.
Mm-hmm.
Yes, Marowa Nyati dam filled up, but it is not the overspill that affected households. In fact, no household downstream that was affected. Instead, it is upstream where the dam throwback affected some households. These households had been earmarked for relocation as a process.
Mm-hmm.
The dam was anticipated to fill up in seasons, but it just filled up in 2 days.
Ah.
This is Mkoma Lloyd Bizure. I'm not sure whether he comes from that area, but he has this to say.
He has got a big argument there, yes.
And then we have a caller to Mkoma Bongani, but Parunari. Mkoma Bongani, hello?
Mari Baba.
Takasimba, mrufona murukupi? South Africa, tipe ufungwa zenyu nokuti nguva dzinge dzakumhanya.
Yaye inorwadza zvikuru, yaye inonyesa kurwadza. Ndekuti president wekuti havasikana kutombochoka shure. Havasotesera mao. Ndezvi. Havangati nechimiro chemuZimbabwe kuti vanhu vachibuda muZimbabwe vachifuratira nyika yavo nechimiro chemuZimbabwe manesi.
Asika hurumende ine mapoka akasiyana siyana kamukoma bongani zvirevo kuti president ndo anofanira kunge atongoripo paManicaland ipapo vakaendapo nemutevedzeri wavo vakanoona kuparara kwakaitika nzvimbo iyoyo then mapoka avo atori paground izvozvo as we speak.
Afrika atingati lese ndinina siro mkumwangu mwani kwa mchito vapa ambaza wapo mchisiya wana wachichimu pampenye mchito buda mchito inda kulimu inisha kumchisiya wana wapa mpampenye mchito wana wachichimu
Munozo watu netika munofiwa andisi kudifenda kana kudzirira president ayo bandoda wangu tawara kuti panofiwa apasha hivyo mashoko anobuda akawanda asi inyika inotora ngu kana kuti rufu inotora ngu ya kareba kuti ruzonzi muna akanganwa upenyu wese kashinjikacha utombo ukanganwa saka atusha kuti upenyu wese muna achina zwa anaita mkoma wangani nukuta akashaikiru indofunga nguwa ya taka piwa ya kunzi mazuwa mawire kuchema ni mabasa anga achitwa na acharamba achitwa jese zunye uchingura angarira wakafa ili gaindu mozgo Gibbs kutano ti mkoma bongani ye Gibbs is saying the president is not showing like compassionate to be with his people. He's always outside the country.
Yeah.
But I'm trying to tell him that, you know, he was there in Manicaland and government officials are on the ground.
And different the government business has to go on.
Yes.
I still remember interviewing one of the ZANU-PF activists. You know, you are saying that even if the president is there, he may not be seen to be rescuing people.
Mm-hmm.
So he says that lies in the hands of government officials and even some rescue operators. Yes. So him to be there, he said no. So at the end of the day, I think people have got a lot of you know, views on this issue. There are some who are saying the president should be in Zimbabwe right now dealing with this situation. And imagine there are 136 people who are marooned right now and the president is outside the country. And some people are complaining about some of those things, which is justified in a way.
I know.
So, yeah.
So, mkoma bongani, amusiri mega, muriku taura mashoko ya, tinewa kawanda, waruku taura mashoko iwa ayo, asuo verimu yudi, waringu wachuono wa shita iwa, urumenda haifane kumira, kanukuti, tinetishida kuti, hivi ni wakafa, neku tuwele wa zimba, nesungwe shakadaro, wawane rubatiro, ndo shungwe shunonzi president, waringu wachimanya manya kutuwa wana kuti, zawanikwa. Asi tinotenda shukuru, ne kupila kama ita mchuru wangwa, thank you so much.
Mkoma, mesej na, defenda bro, nepo. Zvakango fanana chero president vakabva panapo vakaenda chero kupi hapana chavari kuya nacho kana chavari kunzwa nacho kungofamba chitachona nyika vachikwira ndege but chainoziva uya nacho hapana saka hazvishandi kuti vari kunzi kana kuti varipo still zvakangofanana zvese
aiwa ndizvo zvehanzi adzirime dzinonzwa tinoimbwa kuti vakawanda vari kunzwawo kuti ndiwo maonero enyu mukoma bongani thank you so much.
Thank you,
thank you so much. He says it makes no difference
whether he's there or not.
Yeah, because if he goes out, he brings nothing. If he's there, nothing happens.
Right. Let's wrap it up with Miss Sally Mlambo. So, Miss Mlambo, there is this issue of information flow, especially in Manicaland. There are some people who are saying that you know, the information that they got before the cyclone wasn't enough, and right now they are not even getting information about this so-called cyclone Juanino, you know, all these kind of things. So how is the information flow there, and then going forward, what should happen?
Information flow was very, very poor. People did not get information on this cyclone, this cyclone, despite the fact that it had been forecasted about a week before when it had hit Malawi, and it was pointed out that it was coming via toward Mauritius, then it would come to Mozambique. However, our government did not make any efforts to inform people. It was always on social media, and it was just speculation of what might be. People started panicking on social media when they started seeing what was happening in Mozambique. But still, our government did nothing about it. People were not informed. And it is very important to note that Manicaland is a very mountainous area, and that area has a lot of network challenges. So, you know, trying to access network coverage there is challenging. So information should have been disseminated constantly and regularly until, say, everyone who has a phone has
Unfortunately, our time is out, Ms. Mlambo. So we'll get you in another program next time. Sorry, we're out of time. We have to leave it there. We thank our guests this evening. And let's not forget Mamboma. Hey, Mamboma, we are the first one tomorrow to be on this show. So we thank our guests this evening, Ms. Sally Mlambo of Platform for Youth Development, and Lynette Karenye, MTC lawmaker. She is in Manicaland. Standing office keeps to be in Washington, D.C. Good night, Zimbabwe.
Neni, junga kande miri, tutenda vose, wapansa kupinda mshurongwa. Ni wanga wachona, wari kuzimba. Nemi, wasuna wapansa kupinda mshurongwa. Sino kutenda Studio 7, ndenyu, mwara rafakanaka.